A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July the 3rd, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight we are discussing the South African Premier of Gauteng province promising to tighten the screws on border controls.
The Gauteng province of South Africa, home to most foreign nationals, most of them from Zimbabwe, is now calling for the tightening of border controls to stop the influx of illegal immigrants.
The call by Premier David Makura comes at a time when there is panic in Zimbabwe over the government's ban of the usage of foreign currency, with many speculating that it will open way for high inflation and a shortage of basic goods.
It also comes at a time when there are new reports showing the Zimbabwe's Home Affairs Ministry has been plunged into serious passport production challenges owing to shortages of foreign currency required to import the passport paper.
South Africa is the home to an estimated 3 million Zimbabweans, most of who cross the border illegally to look for work.
Today, we want to discuss this new development and how it will affect Zimbabweans.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember that Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are also live streaming our shows right now on Facebook. You can go to our pages VOA Zimbabwe, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Ongu wadiwa watereri ne watariri nasi tirikutarisa mashoko anonza akataurwa ne mutungamiri wedu Gauteng mu South Africa ekuti hurumende ya South Africa itore matano kuona kuti yasimbisa miganu kupinda munyika iyi vachitaura iwo wa David Makura vanove premier kana kuti mutungamiri wedu Gauteng. Vanonzi vakati uwandu hwevanhu vari kupinda munyika iyi zvikuru muSouth Africa vasina magwaro huri kupedzisira hwagara mudunhu reGauteng, zvinove zviri kuzoremedza zvinhu zvakaita sezvipatara nezvimwe zvinodiwa nevagari vemudunhu ravo, zvinenge zvakupedzisira zvakushandiswa nevekunze. Ivo vagarawo vanhu vemuSouth Africa vamwe vachitaura kuti zvizvarwa zvekunze zviri kutora mabasa nezvimwe zvakadaro, saka panenge pachiramba pachingoita kukandirana nekunongedzerana. Asi nyaya iyi yaye kuti kana matano iye akanga azotorwa ekuti miganho yekupinda muSouth Africa inge ichisimbiswa, zvine zvakureva kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvimwe zvagara zvanga zvichipinda munyika iyi zviri kunze kwemutemo, watinganzi vanga vachiita border jumping vanenge vakutariswa kuita izvi. Asi tiri kunzwawo kuti huwandu hwevanhu vari kupinda muSouth Africa iye zvino hwatoti kwirei kubva pashandurwa nyaya dzemutemo wemari muZimbabwe. Mari dzekunze dzichinzi hadzichakwanisa kunge dzichitenga, wakufanira kutanga waichinja kumabhanga wowana mari yemuZimbabwe, maRTGS kana mabond note, kuti unge uchizoshandisa mari iyoyo. Kwoitawo kuti dambudziko rekunzi kushayikwa kwemapepa anogadziriswa mapasipoti nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze kwakuitawo kuti vamwe vangoti aiwa hapana chakaipa. Kuyambuka Limpopo hakudi passport, vanhu vangonoyambuka zviri kunze kwemutemo. Vazhinji kana vangopinda muSouth Africa vari kunzi vari kubva vangogara muGauteng. Tisakanganwa kuti dunhu reGauteng ndori nemaguta makuru maviri emSouth Africa, Pretoria neJohannesburg. Saka vazhinji vanobva vangogara mumaguta imomo, vamwe vachipinda mumapurazi nevamwe vachipindawo mune dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Zviri kunzi nava Deft Makura zviri kuremera kana kuremedza dunhu ravo. Ndonyaya tioda kuti kurukure kuti kana mutemo iwoyo kana kuti vamakura mashoko avo akanga azotambirwa nehurumende yeSouth Africa, vochizotora matanho ari kukurudzirwa iwayo, zvii zvinenge zvakuzoitika kuvana veZimbabwe. Chris.
Yebo chonga, labalaleli siyalamukela kuhlelo lwethu lweDiaspora Forum Live Talk. Lamhlanje ke sikhuluma ke ngodaba ngamazwi akhulunywe ngupremier weGauteng province kwele South Africa, umnumzana David Makura, othi yena bazabopha ziqine emngceleni lapha ukwenqabela abantu ukuthi bangene ikakhulu okungekho emthethweni. Siyazi ukubana izizalwane zeZimbabwe eziningi ezidinga umsebenzi ziyacapha umngcele zisiya khona le eSouth Africa, kodwa kuthiwa lokhu kuzaba nzima, akusoze kube lula okuza njengoba sisizwa ukubana inani labantu abavela eZimbabwe abacapha umngcele besiyadinga imisebenzi khona ngale eSouth Africa. Lokhu liqansa kulandela indubo ezelizweni ezithiyeneyo ezingezelelwe ngumthetho omutsha, statutory instrument, yenza ukuthi abantu bengasebenzisi imali yakwamanye amazwe, ikakhulu irandi le US dollar, la lenye nje imali kade isetshenziswa. Ye lilo ke udaba olukhona egudwini lamhlanje. Sile siqale ngokwamukela umhlonitshwa wethu walamhlanje, omunye wabahlonitshwa abasibanxusileyo, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, yena ukhokhela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esikhona le South Africa ethiwa yona Zimbabwe Community in South Africa. Siyakwamukela kuhlelo, mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu, ngiyalibingelela khona ngapho e-studio, mbingelele labalaleli baka-studio 7 endaweni ezihlukeneyo.
Hayi, siyabonga kakhulu, ngiyathemba labalaleli bayabonga. Ye, mnumzana, ungasitshela ukuthi asiqale ke ngesiNgisi ukubana what do you make of the statement by the Gauteng Premier? Is it not likely to generate some kind of xenophobia?
We warned before election that such kind of statements, which was issued by the Premier of Gauteng, they are likely to trigger xenophobia, as we have seen in the past. We know that when President Ramaphosa...
I think we have lost Mr. Mabena.
Yes, better than but square nare yava Mabena. Asi vanga vachitaura kuti zvinhu zvavakambotaura nguva yekutsvagwa rutsigiro kwaitwa muSouth Africa pamberi pesarudzo dzakaitwa mwedzi wapera, vaitaurayo kuti mashoko akawanda ekukurudzira kusagadzikana aibva kune zvematongerwo enyika vaitsvaga rutsigiro. Ndozvavanga vachitsinira kuti takagara tichimbozvitaura kuti mashoko akadaro anoita kuti zvisaro zveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kana kuti munyika iyoyo zvinge zvichizotariswa kugara zvakasununguka. Mazuva apera, Kristi chiri kuyeuka kuti vatyairi vemagonyeti marori mahomba aya muSouth Africa vaimiswa, vachitorerwa dzimotokari dzimwe dzichipiswa nezvimwe zvakadaro. Tinzwe kuna Mabena vadzoka zvakare parunare. Continue, Mr. Mabena.
Yeah, my apologies, we got cut off. I'm saying we did warn when President Ramaphosa made a similar statement when he was launching the manifesto of the ANC, and also when Premier Makura was campaigning, also raising...
Uh-oh, looks like we have a problem with that line. We've lost him again.
Yeah.
Yes. Yeah, Chonga, it's quite a valid point that he's raising. I remember during the campaigns, you know, when they were, like he said, the president himself, Mr. Ramaphosa, you know, he made those statements that to the effect that foreigners shouldn't be, you know, more in South Africa. Yeah, which of course they can't be more, but you know, those statements, they seem to kind of fuel some xenophobia. Yeah.
That's true. And tine mutereri anonze mkoma Sid Murumbi vanyora kushviwe show na Facebook page edu. Anze, hi guys, vanu tungaita sei wachitinye mama passport acho. Tongo pinda tisina. Ndofunga wata tongo pinda tisina ma passport. Murinofa nenzara. Anze, apana zungwe zukuita nukuti kana zatushka ipapo. Zvinenge zvakudaidzira kuti tinge tichipinda tisina mapassport. Regai tinge kuna Mabena vadzoka parunare. Sorry, Mr. Mabena, for the glitches. You may continue.
We are saying we want when President Ramaphosa made similar statements and also Premier Makura made similar statements just before elections to say such utterances they influence the public to target migrants. So it is again unfortunate that Premier Makura is making these utterances. What is disturbing to us is that he's making these utterances when he's invited also at the province's address, the leadership of the African Diaspora Forum. He understands.
Yeah, we are having problems with Mr. Mabena's phone. And we are also in the process of trying to get hold of another guest, Mr. Solomon Soksi Chikwaveru, the chairperson of the Global Zimbabwe Forum. But because of the problems we are having with our phones, I think we may take 2-3 seconds to connect. If not minutes,
Let's just keep our fingers crossed. Chonga ngilabanye la me abaku Facebook. Silo Big Mama. Big Mama Zo. Uti yena. Hai. Kakulumanga lutola pa upo nguti VOA Ndebele. Hai se abonga Big Mama. Veso sibalo kumblani nube. Uti yena. Sakubona okukhulu ngenxa yesimo sekhaya. Kubuhlungu ukuphila usendaweni zabanikazi asazi kuzolunga sokutheni. Yeah, hayi, umbuzo oqhakathekileyo lo Khumbulani Ncube. Yes, sir, Jonga. Well, I hope we get our guests and also our listeners out there. Yes, elinxusa ubana lisithumele inombolo zenu, inombolo zethu zona zithi +12024650318. Lezo ke inombolo ze WhatsApp. Lingasithumela ke imlayezo lo yona nge WhatsApp, siyalifonela, sixoxelane emoyeni. Yes, Jonga.
Regaitona kuti nare yava Mabena nokuti inenge iri kuedza kuconnectwa zvakare. But Chris, tichingoye uchidzana. Vano vakawanda vari muZimbabwe pari zvino vari kuchema nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kunzi iri kudhura muzvitoro. Vazhinjiwo vari kuzopedzisira vakuenda kunotsvaga maforo manyoro kunze kwenyika. Regai tinzwe tinenge tine mumwe muteereri. Alo?
Alo, makadi henyu vashamarare pastudio 7.
Aiwa, takasimba baba, ndiani ava?
Muri kutaura naTomu, ndiri truck driverwo, ndinoshanda kuSouth Africa, ndinobva zvangu kuGope.
Thank you, mukoma Tomu. Muri dunhu ripi reSouth Africa?
Ndinogara muJoburg, asi ndiri kuita cross border hangu ndichienda kuNamibia, Botswana nekuAngola.
Ah, pakanaka, tiudzewo kuti zvakamira sei.
Ini ndinozva kurwadziwa nesituation iri kuZimbabwe. Zvokwadi dai kuri kunzi mari dai vatinzwirawo tipi. Ini ndaita shandawo basa rakanaka chaizvo kuZimbabwe. Pakatishata zvinhu paya 2008 ndokuuya kuno South Africa.
No, we are having problems with our phones. The connections are poor today. That's Tom, our first caller, is the truck driver. You are saying he comes from Gokwe but was forced to flee the country or to leave the country in 2008 when things were bad. And he went to settle in South Africa as a truck driver. Now he drives to Botswana and other countries. But he's saying that in Zimbabwe he used to have a very good job, but he had to abandon that because of the economic hardships. And we are still trying to make use of our callers and viewers through our Facebook pages. Please do send us messages and what your contributions or what you think about our show right now. Let me just check if there are any. I think, Chris, we are also having problems with the Facebook connection because it's saying error loading. We'll continue to work on that. Asi vazhinji vanga vachimbotaura kune Studio 7 vanga vashaura Chris kuti zvino hello taita mumwe mutereri. Hello.
Hello.
Yes.
Ma sora sei mukomajoma.
Aiwa tiri wapenyu ndiani vati kutaura nawo?
Ndi Gwaradzimba kumasvingo.
Gwaradzimba mukuri sei kumasvingo?
Kumasvingo kuri nani mukoma kwakadii?
Aiwa kuno kutsvene. Nyaya yatiri kukurukurai ndiyo iri mudariro. Vagwaradzimba sezvo nhare dzedu dziri kuti netsei zvatatokubatai kudai. Tinoda kunzwa kana muchigona kukuluma nekutaura nekuspika zvese bvamangoshandisa mukana iwoyo.
Alright, mazviita.
Thank you.
Chinhu chekutanga ka ndiri kuda kuti ndibate nyaya iyi ndakadai. Nyaya iri kuitika kusouth africa shuwa inoshungurudza zvikuru zvakanyanyisa, asi chinhu chokutanga chandinoda kunyatsobudisa pachena ndechekuti hapanawo futi paunofanira kuti kuva nemuvakidzani chinhu chakanaka zvikuru nokuryidzana nemuvakidzani chinhu chakanaka, asi hazvina kuzonakazve kuti uwanikwe wakushora muvakidzani kuti ari ku chema chema kuti vana vako vari kukwata kuno kumba kwangu. Iwo unofanira kugara wakagadzirirawo imba yako kuti ive in order. Mona dambudziko rairi kuitika nderokuti nyika yedu chaiyo chaiyo ndo iri kukonzeresa kuti uye neiyo yenyaya yekuti vanhu vakurose mabhodha vasina mapasipoti. Ukaona nyika yosvikira mukuti yakushayiwa nebepa rokugadzira pasipoti. Izvozvo zvinotaridza kuti shuwa tiri kuzotera kumashure shure shure at this stage. Sehurumende ndinoona sekuti zvinhu zvainofanira kuti dai ichionavo kuti zvimwe zvinhu hatingasvikiri pakuti blame South Africa kuti vaita kutsinya kana kuti vadi, asi zvinhu zvakangokoshawo kuti kana munhu achifamba afambewo ane magwaro akafanira kuti ashanye neimwe nyika.
Asi vagwaradzimba, munoziva zvinoitika kana pamba penyu chaipo kumusha ikoko kwamuri kumasvingo. Munotove neimwe nzvimbo yamakatoti haari gaindise kafenzi pagarden pangu apa kuitira kana mombe nembudzi dzevanhu dzisapinda imomo kana dzenyu chaidzo dzisapinda. Saka ukazoona panenge pachikorwa ruzhowa munhu achipinda imomo kana ingava mhuka yapinda imomo, unoda kuti pagadzirisi kana iri mombe wakutoenda kumuridzo yemombe kuti chengetedza mombe dzakuona zviri kuita zvadzaita mumunda mangu. Ndo zviri kuchemwa nava makura vekuGauteng kuti huwandu hwevanhu vari kupinda munyika yavo muSouth Africa, vazhinji vacho vari kubva vasvikogara muGauteng imomo, muSouth Africa imomo, Johannesburg, Pretoria ndo maguta anongonyanyodaidza vanhu vakawanda iwayo. Saka vari kuti zvaakuremedza manje mabhajeti avo nokuti vanenge vakagadzirirawo kuti mishonga yatiinayo yegore rakati, yemari yakati inokwana gore rese kana mwedzi yakati muzvipatara. Zvaakureva kuti uwandu hwevanhu hwaakudimurawo nguva yavanga vakatara, ndo zvavari kuchema.
Hatina patimbawanika chiblema sotrofesa kuti yai iri izvozvo, nokuti ifai tedu tisi tine vana kana kuti hama neshamwari dzekuti dziri kuita mabhodha jamba dzienda kusouth africa handiti dzichinobva bhedheni kune nyika vanofanira kunge tichichemesa isu sehurumende yedu yenyika yedu yezimbabwe. Vana vanofanira kuti sehurumende yedu patiiwa futi pandinozoblema hurumende yesouth africa ndiko kuti mukatariranawo yezimbabwe yematambudziko emuzimbabwe ava nenguva yakareba zvikuru sekuti iro south africa semuvakidzani sekutaura kwamaita ingatai ichiti patinoita sarudzo paya ndichiita madisputes pachiita mitauro vamwe vanhu vachirohwa vamwe vanobva kuno nekutiza nyadzi pfungi dzematongerwo enyika izvozvo ingatai isingazochemi nezvipatara nokuti yakutambura nemishonga kuzvipatara chete, but ichitochema nokuudza hurumende yemuzimbabwe yacho kuti ko munotiwo kubatana nayenyu zvakanaka kuti vasawanikwa vachitiza kuenda ikoko kusouth africa. Tinoona kuti tikatarira iyi 2009 paiva nematambudziko makuru muno muzimbabwe. Ndinorakanda vambeki vakati vachienda kuzambia kofunga meeting kana sadas meeting, vakatarika nemuzimbabwe vakataura kuti kuzimbabwe kuno runyararo rwakawandisa, ndadarika nekonda asi vangosvika paairport vanhu vachirohwa vachiurawa. Saka ukazvitarira iyo South Africa pachaivo is to blame, nokuti ndiyo iri kuregerera zvinhu zvakanyanya kushata
vagwaradzimba. Handisodawo kusiya yaiwa, I don't want you to go, please stay on the line Mr. Gwaradzimba. Let me just get mumwe muteereri apinda timupinze pachirongwa. Hallo.
Hello, makadi vajonga ndiri vamwe vamina vepapapa ndiva manhanda ari kutaura kune
vamanhanda mawaita zvakanaka nokuti ndaitsvaga munhu anokuluma futi nekutaura nekuspika. Zvino vamanhanda vasvika futi vabatana navagwaradzimba.
Iyo vagwaradzimba ava handisi kuziva kuti ndivo madziso ekuru vangu here vekumugomu chuti kumberengwa uku kana kuti ndivanagwaradzimba uru vangu. Anyway, chaizvo zvikurukura pane imwe nguva. Vajonga, zvinonzi mwana atsve dumbu mai vakatsva musana. Kuno uku kusouth africa pamazuva mashoma shoma ari kutevera, ndinofunga kuti kunopera kwegore zvinhu zvinenge zvaita mamiya nenzira. Chikonzero ndichidaro inhau yokuti ini hangu personal pache zvangu ndakaita ropa rakanaka rokuti ndine vamwe vanhu political vandinogara ndichiita interaction madiscussions. The main issue iri mudebate iri kudiscuss South Africa iri kuedza kuda kutsvaga kuona kuti how
today we have problems with our phones, the connection is poor. South Africa numbers are a problem, but let's try. I think Mr. Mabena is back on the phone.
Mnumzana Mabena. Yebo Mapena.
Yebo Mbinjani.
Right, ukanya mafoni akho nangapho South Africa, hayi iwa ngani ayisiyo yakho wedwa.
Nacabanga ukuthi maybe kuthi iholiday sasemelinga.
Asazothi uhamba njani labo WhatsApp labo ba down lama Facebook la ingani yakhwehlela kodwa hayi njengoba sekubambile kathese asingeke sachithuba lona lelo. Ungasitshela wena lokhu kade usakukhuluma ngodaba lukamakhura.
We are disappointed in the utterances by the Premier of Gauteng, because such utterances, they cause xenophobia in communities. We expected something better from him. Yes, we understand that there is pressure on the migrants, but...
Okay, let's see if Mr. Gwaradzimba is still on the line. Wa Gwaradzimba, mchiripo iripano nare?
Yes, before.
Muri kungoona nhare zvadziri kuita muSouth Africa, umo dziri kudzimwa, zviri kudimuka zvekuti hatizivo chii chiri kuitika. So kana makasununguka, handizivo kuti makasununguka yazvo kuti tinogona kumbokuchengetai pachirongwa zvo tichikurukura nemi.
Ndakasununguka.
Thank you so much. So we are going to keep you, Mr. Gwaradzimba. You are our guest here. Teta kutongoti mukakanda wechirungu, mukanda yenyu rurimi rwehamai kana muchigona ndebele futi muchikanda.
Alright.
Yes. Saka tiri kuona nyaya iripo vagwaradzimba dambudziko. Nyika inonzi haina mapepa kana kuti haisi kuwana mapepa ekugadzisa mapassport. Nguva yekuti Zimbabwe yanga ichigadzira mapassport vanhu vachingopinda vachibuda, South Africa yaingoramba ichisangana nedambudziko revanhu vanopinda zvisiri pamutemo, vangava vanobva muZimbabwe vanobva kune dzimwe nyika. Tingapomira here nyaya yekushayikwa kwemapassport, kunetsa kwemapassport kuti ndo yaita kuti South Africa izoremerwa?
Hatikoni hedu kuti tipomere nhau yokushayikwa kwemapepa muZimbabwe. Nhau huru chaiyo chaiyo ndeyekuti tikatarira history yekupinda kwevanhu vachibva kune dzimwe nyika yakatanga kare. tichiri wanera kwaenda vanhu South Africa ndizvo asi vanhu vaienda nohushoma nokuda kwokuti nyika dzavaitobva vamwe vacho vaibva kumalawi vamwe vachitobvawo kuzimbabwe ikoko vachinoshanda kumaini ikoko kumigodhi yokusouth africa zvimwe chete nemuzimbabwe takanga tine vanhu vaitobvawo kunana malawi zambia vachiuya vachishanda kuzimbabwe tikazotiwo makore ari padhizedhizi apa takamboita vanhu vaibva kunana mozambiki vasina mapasipoti zvokuti vamwe vacho taitovatumidza mazita nokutitichiti saizvezvi zviri kuitirwa kusouth africa tichivati makarusha nokuda kwokuti chimiro chemozambiki chaa chakashatavo munguva iyoyo nguva yana matanga ndo zvimwe chete kuti vanhu vemuzimbabwe kutanga kuti vachizonzi vazowandisa kusouth africa zvinoonekwa zvokuti hurumende yekusouth africa yakapedzisira yozviona kuti izvi hazvichagamuchiriki kuchinja kweutongi hwemuzimbabwe hwokusabata vana vavo zvakanaka hurumende yezimbabwe ndo yakakonzera kuti vana vapedzisire vava kunonzi vakunotumidzwa mazita kana kupiswa nemataya kusouth africa uku nokuda kwokuti ivo pachavo hurumende yemuzimbabwe yedu yevatema isiri rodzisa ndo yanga yaakutiita kuti vana vayo vemuzimbabwe vamanye kuenda kusouth africa semapoda zvavo vonoitwa makorekere itoko
But do you think that most of these people who are flocking to South Africa, they are political victims, or is just people looking for greener pastures?
It's both political and economic.
Yes, Chris, that's yes. Mr. Gwaradzimba.
Yes, Mr. Gwaradzimba, from where you are, do you see any sudden influx or an increase in the number of people leaving Zimbabwe to go to South Africa because of the economic situation?
You know, I'm 20 kilometers out of Masvingo town, but I go to town almost every day. I usually drive, I pass by the passport office in Masvingo. The people, the population of the number of people who will be waiting to apply for passports only tells you a story. You always see a lot of people, like people who are at a rally trying to apply for passports. Only that will be telling you that people are willing to leave this country and for some reasons or the other. Because of the economic situation, I don't think these people are just enjoying to be visitors in other people's countries. But it's because of the economic situation.
So is this, do you think that the number has risen or doubled because of the statutory instrument on Forex, or the number has just remained the same?
The number will definitely double or triple.
After the announcement of the statutory instrument.
After the announcement of the statutory instrument 142. And it was a very big decision by the government to do that. How can you say, abandoda kupabudisa neshona kuti pamba pedu mukoma hatina upu hwokubika sadza nhasi manherwano handiti asi tine vavakidzani vane upu vatinozoshandisa upu hwavo tichikumbirana nevavakidzani isu pachedu hatina upu hwokubika sadza but taakutizoti tisina upu taakuti hatisi hasi panopamba pazii sadza reupu hwokukumbira what do you expect your children to eat? And tichirevera pamari kuti tiona kuti isu pachedu hatina mari yekushandisa muzimbabwe
pakaoma
kuti hatichiri kuda hatichadi mari yokuyata tichishandisa yedzimwe nyika
pakaoma vaGwaradzimba rambai muri parunhare. Please do stay on the line, Mr. Gwaradzimba. Regaitwe rimwe muteereri. Hello.
Hello, really?
Yes, ndiye now. Hello.
Hello, Magazine.
Takasimba, ndimkoma Witness. Oh, murufona murukupi phone yacho iri kubreka zvekuti.
Ndiri Zimbabwe muno kumanika lori kuchipinge.
Chipinge, chipinge ndokuna na cheche cheka uko. Yes, but phone yacho hamene kuti muri kundinzwa here because kuno kwa iri kunetsa.
Ndiri kunzwa zvakanakisa.
Ah, okay, tipei pfungwa dzenyu tinzwe.
Right. Majuru arikuda kuita South Africa ya ndiku ana kunyaswa kunaka nekuti isusu kana tiri munomu takagarisana tizvigarisana kudai tisu vanhu tofarwa kudzimurana ndevacho saka kana iyo ikadaro panzvimbo yekuti tibatsirane tinozotarisana sei mune ramangwana murikundinzwa here
ndiri kunzwai
saka Tai iyo South Africa paita zvipanga mazano vanoipanga isaita sekuti hazvi inyika yekuAmerica nekuti nyika yekuAmerica yakasiyana ne South Africa tai kadiki kuti dzaka zvinogona kuchinjawo zvinhu mangwana tinozodiwo kana zvikazvira sekuti zvatinakirawo muZimbabwe muno kana dzimwe nyikawo dzakaikomberedza dzine vanhu vari kutizira ikoko bhozi kuenda ikoko hakuzi kuti kuda kwedu kudawo kumatambudziko asi nekuti ndo hama dzedu dzacho tizirawo ikoko saka
Asi chandinofunga handisi kuti ndo zviri kuitwa neSouth Africa asi zvandinogona kungoonawo nemutemo iwoyo toti wazvo zvazvoitwa izvozvo kuti havasi kutarisa ramangwana iroro vari kutarisa ranhasi nokuti vari kuti mhuri yavo iri kuremerwa
saka tanga pashaita here dzimwe nzira dzavangaita kuti vareruke nzira dzava kurema idzi pane kuti vauye kuti vanhu vari kutiza vachienda kunzvimbo dziri nani vauyezve kuvavharira zvakafanira kuvharira vanhu vari kuda kubuda mumvura pakuda kuvabvisira kuti mumvura imomo munengwena hamukaoni here kuti panenge pakaoma nhai mukomajongo
aiwa ndinotarisira kuti zvichanzwikwa nekuti Ncabuto Mabena vari muSouth Africa imomo vachitaura kuti vanomboita mushangano vachitaura nawo tikakwanisa kuvadzosa parunhare tichavabvunza kuti pamatanho api avari kutorawo kuti zvigadziriswe tinotenda mukoma witness
nekuti kutotora unaa takatarisirawo kuti titotizirawo ikoko muno musituation yacho haitaiti tangogara zvataita tasiya saka tatotasirawo tiende ikoko manje kana zvadaro manje takufa tikatongotarira samatemba
ya pakaoma aiwa tinotenda zvikuru thank you so much regai tore imwe muteereri Hello, tinemwe mtereri Chris. Hello.
Yebo.
Yebo.
Ye, kunjani?
Sikhona singakuzwalela.
Yes, khuluma lobani?
Loko kumajubane.
Omajubane.
Eh.
Ingapi kwelizwe?
Ngisadinga ebusulu.
Oh, elusulu.
Sinamagonde.
Oh, okay.
Wokuqala ngiyalibingelela lonke kustudio 7 nabalaleleyo nakade bephathisha
hayi siyabonga
kakhulu indaba ebuhlungu kakhulu lo leyi eyokuthi iSouth Africa ivale inqibe ivale nko mina ngibone ngani istatement lesi basikhulume ngemva kokuba umkhokheli wethu ethe khona yena kasafuni ama foreign currency elizweni lakhe so iSouth Africa la sisithi ngana sivale abantu bakho bagcwele ngapha bedinga iRand belithumezela ngapi eZimbabwe eZimbabwe lithatha iRand lilisebenzisa so sesivala lathi sibona ukuthi liza kwenza njani njengoba thina sidubeka kabuhlungu kagaka njengangapha edinga ungani kuthiwa indawo vele ekhohlakeleyo engaziwayo abantu bayadubeka kulamanzi kulasitshwala ezikolo amatisha kasabuyi ngendaba zokuswela imali eyokuthi abuye azofundiswana ama-teachers amaningi they are from Mashonaland and Midlands ngapha kithi vele akula so ukuthi babuye bazofundisa abantwana akusela kusho ukuthi bengasabuyanga ngapha vele i-order sebechaphile sebehambile
hayi kunzima kakhulu hayi indaba lesiloku sizwe yama-teacher le zinjani izikolo ezikolo lapha sizawuthaka kwezinye izikolo kulama kuyabe kulo teacher yedwa
vele it's obvious kwezinye izikolo vele kuyabe kukule one sokusithi izakhamizi nje ezifundileyo sezisiyancedisa nje ukuthi abantwana bathi keep going nje okwasona lesi sikhathi ukuthi bebone ukuthi vele kuyiwanga.
Hayi hayi, siyakuzwa kakhulu, sibongile ma.
Hayi, lami ngiyabonga.
Okay. Koko the Jonga is talking about the problems they are facing in Binga. You know, she says the schools there, remember some schools, you know, teachers being unable to go to work.
Incapacitation.
Yeah, incapacitation from, you know, she says that they were deployed mostly from maybe Mashonaland, Midlands, and some from Bulawayo. Now they can't go to work. So schools, some schools have only one teacher.
Yeah,
so sad.
Sad.
Zakanya Quasitika Kuti, Kana Tita, Achitaki, Azino, Azikara Rosev, Azikara, Azikara Town, Azikara Rosev. Yet was a transport into the Akua to realize the Azishami to go on a teacher, Achis and Oscar with Korok and Analyse and O'Clock, and the name is here in Mosaic. Noguti, I, Sinosavatunya, who much ever cycles, Sinosavaka over. Zvauno tovanzira kuti tikuona kuti ticha anofamba about 9 kilometers netsoka munhu achita achienda kuchikoro. Ndofunga ndakambotaura pane chimwe chirongwa kuti zvava kushoreka maticha edu zvokuti tero vana vari kuchikoro ka havachadzidzi vane shuviro yekuti ndoda kudzidza ndigoita ticha. Zvinova ndizvo zvinhu zvataiita kuti tiri kuzvikoro kuti ticha chaiva chinhu zvokuti kuti
Zimba, please do stay on the line. Regaiti Torewa Mananda Vanenga Wadzoka is back on the program. Mr. Mananda, welcome back.
Yes, yes, yes. Let me quickly put my input. I was about to say the idea, it was discussed before the election with the former Minister of Health as he was making outcry that the hospitals are full of foreigners. Rather than South Africans are no longer taken care of. All these foreigners, part of them, they do not have papers. So the debate is about that they need to recognize all the foreigners that are here in South Africa.
Yes, to wounds, why?
Yes, they need each and every foreigner in South Africa to ask them to anova kupi. But possible the idea. Nyaya chiri kudibeta now ndeye kuti tovaisa makembere as refugees. Ndo nyaya iri kudibetika ipapapa. Reason beyond, because it is calculated that over almost that ningi vakari jesu was repam temo, it's over 200,000. And over those 200,000, it is believed that all of them, they are working. Vanombovaisa parutivi kwozouyava vamwe vanongo vane maaslam vanosevenza. So it believed that if they take all these people into the camps as refugees, it means that mikana yevana vavo vari munomu inenge yavhurika. And vamwe ndo vanota mune problem yekuti hamuna kubatana. Batanai musapote nyika yenyu. Kana mkasapota nyika yenyu inogena confidence. Now the confidence kuti ive popa kati penyika yedu haigoniki kuvapo kana tiri vanhu vanoramba tichidhonzerana nguvo yatosakara kudhara. Kuti nguvo iyoyi tifukidzane totovesa moto mumba kuti mukwanise kudziya nguva imwe chete tichifamba nedirection imwe chete. Tadire iko kuti tirambe tichingogwapa chedu tega tichitadza kuwana imwe nguva yatinoti ngatimbofamba inezvizvi kuda pamwe pane zvingabuda. Vajonga kana muchiri kurangarira Zambia yakasafa zvino zvikamwe avamwe vanhu vese vanotaura mwe pa vakangofanana navo nini sokutaura kwandiri kuita vamwe vangangodero iri generation yekuma 1979 vazokura havo zuro unoyo vakawana nyika yangu itawo zvayaita therefore vovona sokuti nyika yakakanganisiwa handizvo zvatiri kuda kutaura pano nyaya yatiri kuda kuedza kubudisa pana pandeye kuti South Africa iri kuti yaremerwa haigoni futi again kuti idzinge vanhu iri kuti it's rather vanhu vavo tovaisa kuma camps in as much as I'm talking to you right now ndakatozorora ndapa truck stop ndinofamba nematrucks muno ndaisenza basa risatiri rematrucks ndisenza mulocal government now problem iri kuitika vari kuti vanhu ava pavakapinda mabasa muno vakapinda here iri specific ye skill shortage zvinoreva kuti vanhu vanofanira kunorejestwa kusatsa kana varejestwa ikoko kampani yoadvertiser kuti tashaiwa munhu uyu zvatashaiwa muno muSouth Africa takuchitsvaka vari kunze ndoo nhau dziri mumadariro izvozvo dziri kutaurika kuti ndo zvinofanira kunge zvakaitika however vamwewo vari kutivo kana tikadero takanganisa dambudziko richavapo nderekuti vanoita cross border ndivanani nokuti yes. Matraka akatombopakwa akashayikwa vanhu vanoatora
vamanhanda ipapo ndombokubatai muromo ndino ndaanchikumbira kana makasununguka mbo tirambe tiine zvenyu pachirongwa if you are free
zvandaita vajongaka ndaita zvokuzofona ndirini bhonzi ndaona kuti pamwe kuda kuconnecta ichibva kuamerica
zvinoneso let us call you we are calling you back Mr. Mananda we are calling you want you okay. back on the program thank you so much we are going to call you in a minute yes Chris I think we have another caller
yes hello
hello
yes
hello
yebo liyakhuluma munotaura or you speak
ndinotaura
ndiani avo
madeu
madeu o madeu
ivo
madeu kana
madeuw
okay made
WU.
Okay. Oh, thank you so much. Murufuna murukupi?
In South Africa.
South Africa. Tipe ifungwa dzenyu.
Una uya akabati zvotara zvemugosto tiro.
Ndepapi pamapesana nawo?
Ndikagodya ndakutanga kanyaya. Ini ndiri truck driver kuti nini? Ndiri driver
I think we are having problems with the phone but Mr. Madeo was saying he was bitter. He was accusing Mr. Mananda of saying something that he says
he's selling him out.
So I was trying to ask him to explain where Mr. Mananda had aired or where he had sold him out, but he cut his phone because he said he was very angry. So Gaiti Mozawa Gwaradzimba, Mr. Gwaradzimba, are you still there?
Yes.
Chris, you can throw a question to Mr. Gwaradzimba.
Yes, Mr. Gwaradzimba. This issue of passports, from what you hear, how long has this problem persisted? Because a couple of weeks back, we heard that the situation was normalizing. But what are you getting from the ground?
So, I had two people whom I drove to the office. The first explanation which was given by the was that the machine was stolen. And then the second was available. When people were applying passport, the first reasonable time that was checked.
I think we are losing Mr. We finally lost Mr. Gwara Zimba. Hello? Yes, we are having problems. Chris, I'm just reading a tweet from someone here on Twitter. He says, imagine passport waiting period now 18 months, as the Registrar General's office says no forex to import paper. Yeah.
Mm.
I'm not sure whether
18 months and you call that
call an emergency. I don't know how far true this is, but these are some of the messages that people sending to each other or sending out on Twitter.
Mm-hmm.
Yes.
Sad situation, man. Just a passport.
Mm-hmm.
Anyway, those who have just joined us, good evening. Tonight we are discussing the news from South Africa that the authorities will be tightening the border controls.
I think we have another caller, Chris.
Yes, Junga, go ahead.
Hello?
Hello?
Yes, India now.
Comrade
Chinemkutu.
Yeah.
Murufona murukupi?
Ndikufona ndiri muno Harare.
Harare, taura yenyu tinzwe.
Murikuona zviri kuitika munyika munomu. Nyika inoyi yakagara yatungamirirwa nemapofu. That's why muchiona pasina kana chinhu chimwe chete chiri kufamba negwara rese. Vakuru vedu havakwanisi kufamba nesu vachitiendesa munzira yakanaka. Chavanoita ndechekuti donzera mukati meminzwa nematezo zvinobaya pasi petsoka. Havakwanisi kutaura chokwadi. Havade kuti isusu vana vavo tikure tiwanikwawo tine mufarise zvinoita vana vedzimwe. Right now vari kutirambidza kana kusevenzesa foreign currency mukamunomu. We have more than 38 years of independent, but we don't have our own currency. It is valid for with anything. Right now we are busy with teaching the same paper. Apa very busy with aninga daksun zamso. We are teaching the nyoka. We are part of their enemy. Because angosim zamso we are kuponda. We are kuroa zamso. We are kuraya. We are not going to be able havasikudakuti even vanhu vakwanise kudemonstrata kana paitwa chinhu chakaipa. But kana vachitaura pamaredi vanenge vaidaidzi vati Zimbabwe is open for this and that. I don't think kuti uzokwanisa kuti ukwanise kuona even a single investor anobo a foreign investor anokwanisa kupinda muno muZimbabwe chiti iri kuda kuzoita chimwe chinhu chinoonekera. Nekuda kwekuti vanozova kuti muno mune mbavha. Vakuru vedu havazi vanhu vanotaura chokwadi. Vanhu vanotaura kuti hatisi kuda vanhu vanorovana, but ivo varivo vaurai, vari varovi, vari vatuki, vari vanhu vanokanganisa chimiro chenyika yedu ini. Tazova muchiona kuti kwese kwaunenge waenda out of Zimbabwe kunenge kwakaflooda, kune almost 3,000,000% yemaZimbabwe. Panonzi pega parikutaurwa nonzi mafinali. It seems as the word foreigner rakutongo representa maZimbabwe only, because kwete kwaunenge uri kunotonyadzisa kuti utaure kuti aine Zimbabwe. Uri South Africa unosangana nemaZimbabwe more than 3,000 out of 200 South Africans. Uri kuAmerica unosangana wherever you are, you just meet with a different. Now I have nothing to explain about
this. Vachine mukutu. Tikatarisawo mararamiro akuita vanhu iye zvino, ka vanhu vakungoita vakuru vazhinji vamazuva ano vakungotaura kuti hanzi pasi rango yeglobal village. Hazvichashamisa kuti unogona kutorara nhasi unoma kune imwe nyika nemamiriro aita zvinhu.
Mamiriro aita zvinhu munyika yedu, kutaura chokwadi, tiri kutorwadziwa. Nyika iyi haina kumbobvira yagara yabatwa zvanga zviri nani. Munoziva pakutokaitika chirongwa chiya pakaitwa chikuyi yekupenga ivanhu, takapemberera tikafarira n'anga yakauya kuzobata amai nababa vakabereka amai. Zvinova zvekuti n'anga yekuti yakazotaura kuti muroyi apedza dzinza rese ndeamai venyu vakakuya musaidza murimwe chete vana veZimbabwe. Apart chene chinokwanisa kunge chichiitika munyika munomu, hamuna munhu anobvunza kutaura chokwadi. Iko zvinei chero chitaura kudai, ndiritoro kutaura ndiri mubating room ndakazvivharira ndikavhara nemahondo kuti ndisadzikwa kana anyone.
Mukoma chine mukutu, Tinotenda zvikuru paita vamwe vatereri varida kupinda muchirongwa regai timbowanzwawo tivape mukana tinzwawo pfungwa dzavo. Hello? Yes, tinge tine vamwe vatereri. Hello?
Hello, ndi Mananda zvakare.
Vamananda. Pane mutereri.
Yes. Ndatengesa, but anyway. Handigoni kutaura ndichidaro ndaamurume mukuru ndinozvinzwisisa kuti vanhu kana vakatsamwa vanogona kutaura zvimwe zvisirizvo. Haisiriwo nyaya yandaa ndiri kutaura. Nhau dzandaa ndiri kungotaura ndezvekuti idambudziko rava mukati menyika muno raakutibata eZimbabweans, because kana takatarisirwa tinoonekwa tichinzi mabasa mazhinji umu kubva kumarestaurant zviri kunzi ndisu tiriko. Mukauya kumafarms zvinonzi ndisituriko, mukauya kumatrucks zvinonzi ndisituriko. However, haisiri issue yokuti takazara kunzvimbo idzodzo nokuda kwokuti takamanikidzira kuva ikoko. Taitora mabasa iwayo tichipinzwa nezvikonzero zvokuti kwakanga kusina vanhu vaitoka mabasa iwayo. Vakanga vasingadi mabasa mamwayo kusenza munzvimbo dzakasiyana-siyana. Vaingodawo zvinhu zvavanoti vakangowana mari panguva iyo vonomwa guchavo votamba vakangodaro. However, hatingavatongeri because nyika ndeyavo. Pavanenge vadira kushanda panenge pakavanakira. Ini ndinofunga kuti solution ndeiyo. Kuda denehurumende pari zvino ndinoona sokuti dei vagadzikana pasi vaona kutaurirana naiye vochamisa as a leader. He must use conscience kuti no, kana ndikarambawo ndakadai zvino zvinoomera vanhu. As a leader, let me go and see the president. He is allowed to do so. Mr. President, ndauya, ngatigarei pasi. Nyika haina kumira zvakanaka. Toita sei kuti nyika yedu iwane kufamba kwakanaka? Who knows? Pamwe ramangwana racho vachitaura nakudaro panobuda a solution inofadza munhu wese. Nyika yoona kuendera mberi, kwete kuti haivhiwi haivhiwi. Uye achitiwo haivhiwi haivhiwi, handioni kuti tingaona kwatinosvika vajunga kandimiri. Kunongotisvitsa patinoda kuti tise tisununguke. Kusununguka kutaurana pamwe chete nokubatana as Zimbabwe, because hatina maZimbabweni, Zimbabwe mbiri. Tinongova nenyika one inonzi Zimbabwe. Kwatichadzokera futi kumusha, tingapopota tiri muno, but at the end of the day tichayambuka Limpopo tichidzokera kumusha. Havo vamwe baba vafona vachiti ndakagara mubathroom mavawandamanzwa vachidaro. Hanzi ndakavanda mubathroom ndichitaura, ndanetsekana kuti kana vachiti zvino ndakavanda mubathroom iye vazitaura kuti nindini nhingi ndiri pakati. Kana dei kuine mweya wokuti kuuraya vanhu vangadai here izvi zvinezvi vasingabati vachinourawa. But handisi kuti hakuna zvinhu zvakadaro zvinoitika. Ye and the mapockets akafanana naiwayo anogona kunge achiitika, but that is not an issue that we can admire. We cannot admire maissues anoita kuti munyika tirambe tichingokonana. Ngativei nemweya wokudanana. Inini my advice ndeye kuti hurumende, kana kuti zvangu ndingotaura kuti iwo mapato maviri, which I believe that it is ZANU-PF and MDC, ngavave nomukana wokutaurirana. But all the same, the opposition ngavave nematurity mind now. Because hakuna kwatinoenda. Tinogona kupedza gore vachingoita maitiro iwayo. Tikasvika 2023 vachiita maitiro iwayo. Ko 2023 ma election acho akaitwa ZANU-PF ikawina. Toita zve kuti kutambura kwakadaro.
Yeah. Regai tinzwe kuti pane muteereri here vaManhanda. Ndimi mafona here kana kuti mafonerwa?
Ndiri ndatofona, tangitaura here ndiye ndakabata kana yapera uyapera.
Ah, regai tinzwe kuti pane mumwe muteereri here. Hello, are there any callers on the line? Yes. Hello, ndiye anori parunare?
Ndinondi Tawanda Lerenga kuchiredzi Triangle muZimbabwe.
Mukoma Tawanda muri kuchiredzi, Tawanda Chiredzi. Nyaya iri mudariro ndiyoyi. Tiri kunzwa kuti mutungamiri wedunhu reGauteng vaDeputy Makura vari kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti isimbise miganhu yenyika iyi, nekuti vari kuti vanhu vari kupinda munyika iyi zvikuru vanopinda vasina magwaro vaya, vazhinji vacho vari kupedzisira vagara mudunhu ravo zvostrena maresources edunhu ravo. Taurai tinzwe. Foni yenyu mukoma Tawanda haisi kutombonzwikwa kana?
Haiti kubuda.
Taurai tinzwe, yanga ichibreka zvekuti.
ndati ndoka vari kuita havo kunyika kwavo asi tikatarisa kumashure kwatakabva uko ava vanhu vairelya na vanhu vomuno muZimbabwe tisati tikaone dambudziko ratinaro rino iri tanga chandinoda kutaura ndechokuti ndinoda kupinda ndakatsigira baba vari kubva kutaura izvezvi kuti zvinhu zvavari kutiita hongu muZimbabweans tatifanira kuti kana tiri kunze ikoko kwatee tichitaura zvese zvatinoda izvi tatichikumbira kuti tipewo maadvices mune vari muno vatungamiriri vaviri vakatitungamirira ava kuitira kuti pese patinee tichitambura vanyatsonzwa kuti vanhu vane shungu nenyika yavo zvino pakudhonzerana kwavanee vachiita namaexta atakavapa kana vachiti 50-50 zviri nani kuti vagare pasi vataure zvese zvinotiza vana vachienda kune imwe nyika inyaya yenzara nedambudziko nenyaya dzemari dzinenge dzichidonha zuva nezuva tatichifanira kuti tivewo nemuono wakanaka muonera pamwe seopposition ine ruling party kuitira kuti zvese zvine zvichinetsa zvinovateverera vatsigiri vavo vese vemdc kana kuti zanup f tiri kutamu chese munhu angakakavara achitaura zvese zvaanoda achitaura sapurezidendi achitaura seopposition president asi chatinongoda ndechokuti dai vakwanisa kuti vabatani navo isusu savanhu vanoona tinonatsoona kuti uyu munhu uyu ndiye waita kuti zvinhu zvisimuke mangwana kana tichiona namaziso tinonatsoziva kuti a vanhu avakazobatana asi uyu ndiye akauya nepulani yakanaka kuitira kuti tese tikwanise kurarama upenyu hwakanaka nemunhu iyeye nokuti tichiziva kuti watidhisa kubva mumadhaka
zvinofanakaramba
vachidhonzerana kuti umwe anoenda uku umwe anoenda uku tinobva totobhovekana kuti aiwa dai tatotsvaga munhu anobva kumwevo pamwe pada kungatigadzirira zvinhu izvi zvakunetsa kudai nhasi
haana
mari tiri kushandisa marcgs tiri kushandisa dhora ratisingazive kuti riri mumhepo rcgs hatitozivi kuti kapuka rudzii asi zviri kutaura baba ava vabhapa zvokwadi dai zvaibvira kana mwari vachipindira nevanhu vese vari kunze kudhaispora ngavachatoona kuti vachataurawo vachinyomba nokuti uyu ngaarambe kutaurirana uyu ngaarambe kutaurirana kwavagere ikoka kusi kwavo ndosaka kungatengi kuchidzinga vanhu ngavanyatsotsigira vachinyatsoziva kuti vachadzoka muno muZimbabwe vagonyatsoziva kugara muno muZimbabwe ndomavakazvarirwa
ngavaisi
tose tirarame tose navo ivo vachitsigiravo kuti Zimbabwe isununguke
vamanhanda matsigirwa namukoma tawanda vamanhanda muchiripo here parunhare
parunhare ndatenge ndoda kupedzisa ndichiti tinozvitenda zvikuru hazvingorevi kuti kugara kudhaiaspora kusora zvakaitika kumusha zvinotibvisa kumusha tinobva takasiyana siyana mumwe anobva neeconomic situation mumwe akabvawo achitiza kuti ati ndakuda kuurawa zvese zvimwe chete zvakangofanana nokuti hakuna munhu anoda kutiza pamusha wake mashoko avo kupedzisira vajunga anoti
ndoda kukumbiraiwa manhanda kuti mungatsinhira here mashoko enyu ekupedzisira nendevere
okay amazwi ami okugcina ngicela ngithi mina thina abantwana baseZimbabwe sicela sonke siunderstand isituation iphakathi kwelizwe lethu angeke ilizwe lethu lilunge ifi thina phakathi kwethu sihlala silwa suku zonke phakathi kwethu siyalwa all the way kufanele nje ukuthi sibe nemqondo ukuthi sikhuthane siadvisane ukuthi ngubani umuntu ufanele ahlangana nomunye umuntu ube nokuhlalisana as Chamisa is the leader of MDC unawo amalungelo ukuthi afike any day any time akazanga abhuke because he is a leader uyakwazi ukuthi he is a leader ukufanele afike kungaba kuseni kungaba thambama any time nesikhathi ma ufika ade baba sengifikile ngicela sihlalisane phansi kunedubo phakathi kwelizwi this and this and this nawa ama-idea nginawo ama-idea okuthi ilizwe lethu lihambe nendlela i-right ngibona masinga sebenzisa lendlela le, I think singaphumelela.
Sibongile kakhulu mnumzana, sibongile
bamuvalela umnyango obazanga bathi akangeni.
Sibongile kakhulu isikhathi sesesidliwe ngumangoya, ube lobusuku obuhle. Yes, that was Mr. Mananda from South Africa. We also like to thank Mr. Ngabuto Nicholas Mabena of the Zimbabwe community in South Africa. We also
had Mr. Gwarazimba from
Mr. Gwarazimba, yes.
Yes, and also Mkoma Witness, wafona wari kuchecheche, kuchimanimani, na wafona Mkoma wamuwatiwana nze Comrade Chinemukutu, indini Jonga Gande Miri.
And I'm Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington, D.C.